Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 13/2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nengo yeCitizens Coalition for Change, CCC, yakapambwa nemusi wemugovera kumabvuku nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. Pamwe nevatsigiri vebato rezanu PF, vatapfuma nei masaya. Vanonzi vawanikwa vakapondwa kuActuras. Asi mashoko avo kustudio 7 nezvenyaya iyi, mushandi mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko muzanu PF, vanoti avanei nezvinoitika mubato reCCC. Mutambi mukuru aive nemukurumbira wenhabvu, Raman Gumbo uyo akashaikira kuBotswana, Unonzi anotarisirwa kuuya kuZimbabwe kumusha kwachachengetwa musi wechitatu kana kuti musi wechina. Idzi ndidzo dzimwe dzemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuWashington DC. Nengo ye Citizens Coalition for Change, CCC, yakapambwa nemusi wemugovera kumabvuku nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. Pamwe nevatsigiri vebato rezanu PF, vatapfuma nei masaya, avo vange vachishayikwa kubva musi uyu, vanonzi vawanikwa vakapondwa kumapurazi ekuActuras. Vamwe vakapambwa navamasaya vaJeffrey Kalosi vakawanikwa kupurazi reChabwino mushure mekunge varohwa zvakaipisisa uye parizvino vari kurapwa pane chimwe chipatara muHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaburitsa gwaro nhasi range richitaura nezvekuzivisa kwavo nezvemutumbi wavawanikwa wavawana wakapondwa kudivi rekumapurazi iwayo ekuActuras. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanomiririra bato reCCC kumabvuku vaFibion kufaa kutizwi kuti tinzwe zvizhinji.
Zvatirikuita pano ndezvekuti tafamba tinevakomana vatabudisa nhasi katiendai munotarisa kumapurazi kwakaraswa kukapambwa kukaraswa Jeffrey Carlos. So muzuva ranhasi nhengo dzedu dzemusangano dzabuda dzinoenda ikoko kwaChabwino Shamva Road. So waenda wakatungamirwa naJeff achiwaratidza vaakasiwa araswa. So mukufamba imomo tazonobvunza dzimwe nhengo dzedu dzemusangano dziri ikoko anoita zvipala ndiwo azotiudza kuti kune bhodhisi kuno kuparenyatwa.
Saka muchiona pamamuona mutumbi wacho wakakuvara zvakadii, pane zvinotaridza here kuti akarohwa kana zvimwe zvaakaitwa?
Miri yese wakapondwa-pondwa, vanenge vaishandisa simbi nemabhemba bhozi, munhu akachekwa-chekwa, wakaponda-ponda munhu.
Mapurisa mambova taurawo navo here, vane zvavataura nezvazvo?
Mapurisa vangoti munhu wenyu haasonyatsa kuoneka zvakanaka, saka itai kuti adzimai wacho vange varipo mangwana wanatse kuita positively identify, but mukuongorora kwataita bhutsu dzavakabuda vakapfeka ndo bhutsu yejombo yavanga vakapfeka ipapo, ndo jombo yataziva. Zvakare pahembe dzatakazoratidzwa nemapurisa pavanhonga munhu pari kuratidza ipoti pahembe idzodzo pane hembe yangu yandikashandisa palast by election sakanzela kufaa kutizwisa papalast by election. So hembe iyoyo ndiyo vakabuda vakapfeka neovros. So hembe iro ine mufananidzo wangu, hembe iyo yawanikwa pawanikwa munhu. Saka ndozvatiratidza kuti zviri munhu wavanhonga pane hembe idzi ndiwa masaya pasi mufundisi masaya. Tavane kushungurudzika kwakanyanyisa kuti tingawere nokurasikirwa nevanhu nekuda kwebyelection yekutsvaga kuda kuita kupinda muparlamendi uchiuraya vanhu. So tirikushunguru dzika semhuri yemabhuku.
Saka pane urongwa here wati wavepo ungada kuzikanwa nevateereri?
Vateereri izvozvi tiripo taungana semhuri nehama dzedzese. Tiri kutanga kubata pamwe chete nemhuri tiri panhamba 57 munashasha. Tashungurudzika, thank you, maita basa. Tanzwa nekushungurudzika, mhuri iri kuchema, hama dziri kuchema, musha uri kuchema.
Avo vange vari kumiririra bato reCCC kumabvuku vaFibion Kufa kutizwi vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Asiwo tichitema tisina kwatakarerekera, tanzwawo kune mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vaFarai Marapira, avo vanotiwo havanei nezvinoitika kubato reCCC. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu sezano PF mashoko akataurwa nemukuru wenyika mutungamiriri wedu Munangagwa ane pachena. Vakati havadi mhirizhonga, havadi kuti vanhu vapokane. Kana tichiita sarudzo, ngatiitei sarudzo dzedu murudo zvine runyararo zvisina kana mhirizhonga. Kana nhau yetripusiri yechokwadi, ngavaende kumaputisa vandoripota vabetserwe. Nauyo itedze vanhu vakapara mosva vabatwa. Asi chatinoziva ndechekuti CCC inogadzira nhau dzenhema. Saka kuti tizoziva kuti kune nhau yakadaro yakatomboitika here kana kuti hakuna, hatitozivi. Tinenge taa kuti isu ngaende kumapurisa, mapurisa oferefeta. Kana nhau yakadaro iripo, tohwa mapurisa achitaura, nokuti veCCC vareve venhema, vagadziri venyaya, ndozvinonetsa.
Avo vange vari mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vari parunare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mubato reCCC munonzi mune kupokana kwakanyanya pamberi pedzimwe sarudzo dzemabai elections dzichaitwa mune dzimwe nzvimbo muna zvita zvitevera kudzingwa kwenhengo dzeCCC muparamende nemakanzuru nevanozviti ndivo vakasanobata chinzvimbo chemunyori mukuru muCCC vaSengezo Shavangu. Ngatinzwei kubva kune mutori wedu wenhau Godwin Mangunja achitsanangura zvimwe zviri kuitika.
Mutauri wavachavangu vaKalipani Pogen vakaudza Studio 7 kuti pane dzimwe nhengo dzeparamende dzainge dzisingafaniri kudzingwa, dzakaita sava munyaradzi Kufa kutizwi vekumabvuku.
Ndakambomubvunza pati andofunga kuti about 2 weeks oso ako, tikanzi aiwa paitika mistake. Recall was not supposed to happen.
Mutevedzeri wavachavangu vaAlbert Mhlanga vauza Studio 7 kuti vari kuronga kugadzirisa zvakaitika izvi. Mutauri weCCC vaPromise Mukwananzi vauza Studio 7 kuti nhengo dzebato ravo dzainge dzisingatombofaniri kudzingwa kuparamende sezvo vachavangu vasiri nhengo yeCCC.
Aiwa, kuna marekodzi anofanira kuitwa zvavakaita zvisi pamutemo. Havafani kunge vakarekola munhu in the first place because Chabangwa hasi memba yepati yedu.
Nhengo dzeCCC 24 dzakadzingwa kuparamende 15 muNational Assembly nepfumbamwe kuSenate mushure mekunge vachavangu vanyora kuparamende vachiti vanhu ava vainge vasamirire zvido zvebato ravo. CCC iri kupikisa nyaya iyi mudare reSupreme Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi panguva iyo nyika zhinji nemasangano anoona nezverunyararo vachikurudzira kuti pave nehurukuro yekutaura nezvekumisa hondo pakati pemativi maviri aya. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri weIndonesia vaJoko Widodo nasi apo vazhinji vari kutarisira kuti vaviri ava vachazeya nezvehondo yeIsrael Hamas. Bazi rezveutano muGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas inonzi nehurumende yeAmerica matororo rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vemuPalestine vanoraudzira zvuru zvinopfuura gumi kana kuti 10,000. Israel inotiwo vanhu vashaya muhondo iyi munyika mavo vanoraudzirawo churu nemazana mana 1,400. Muongorori wenhau dzezvekodzero dzevanhu uye vari gweta vaKennedy Masie vanoti zvakakosha kuti hurukuro dzekuedza kuti pave nerunyararo dzienderere mberi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Nyaya yeIsrael neHamas iri kuitika pahondo iyi inyaya yakukanganisa yatingati kodzero dzepasi rese yatingati humanitarian law.
Semaonero enyu zvii zvinofanira kuitwa pari zvino kuti hondo iyi isvike kumagumo?
Pari zvino yakuda kuti pachipindira yatingati dzimwe nyika dzinoita senge dzine influence over nyika idzo dzidzi. Tinoziva kuti America iyo ine influence over yatingati Israel pane mamwe matanho. Zvokuti dai America yachitanga kuimba nziyo yokuti hondo iyi ichimira, pachiwanikawo matanho ekutaurirana kuti upenyu hwevanhu huitwe save. Ndichitaurawo zvekare ipapo kuti nhasi muAmerica muri kupindawo zvekare mutungamiri wekuIndonesia uyo anova ari achibva kunyika ine maarab akawanda ari kupokana zvekare nehondo iri kuitika kuIsrael. Saka ndoona sekuti iyoyi visit iyoyi yemutungamiri iyoyi wekuIndonesia inogovawo ichizoedzawo kuti vaBiden kana kuti America vachinjawo stance yavo panyaya yehondo iyi, zvinova zvichiisawo pressure kuIsrael kuti vamire kubomba.
Munoona kushanya uku kuchibatsira sei pahondo iyi?
Kushanya uku kwakakosha nekuti ivo mutungamiri wekuIndonesia vaJoko Widodo nyika yavo inyika ine the largest population yatingati maarabs and zvinhu zvinova zvichipindawo zvekare panyaya yekuda kudyidzana kuruda kuitawo America nenyika idzo dzidzi, zvinova zvichaitawo zvekare kuti iyo America neyatingati a different stance kana vakaonekwawo vachitaura vachinzikawo maconcerns emutungamiri wekuIndonesia anozivizawo kuti zvekare pavachazonotaurawo zvekare ne vatungamiri veIsrael kuti vaonewo kuti ihondo iyi ihondo ine potential yokukonzeresa yatingati world conflict inova iyo isingadi kuonekwa panguva inoiyi yekuti runyararo runofanirawo ichitungamira pane hondo nokuti hondo yekuIsrael iyoyi nangwa hayo yange ichinzi yange iri justified kwaya kuchienda manje yakuchienda kunokanganisa madhidzana dzenyika dzakawanda murijini iyoyo nepasi rese.
Zvii zvingaitwe navaJoe Biden mutungamiri weAmerica apo vachange vari kusangana nemutungamiri weIndonesia kuti vabatsire panyaya yehondo iyi?
VaBiden tichitaura pavisiti yavo I think zvavangatoite kubuditsawo magwaro ari kuitwa katingati pachirungu mastance ari kuitawo neAmerica kuti vaone hondo iyi ichipera kana kuti at least paaonekwe kuti America iyo iri kuita maefforts ekuti paite dialogue pakati peIsrael neHamas, nekuti pari zvino dialogue yakuchidikanwa nangu hazvo hondo yacho ichizorizuma pamberi apa pakuchida kuti imbomira paonekwe kuti aiwa hondo iyi inokwanisa kumira vanhu vachitaurirana, then ipoonekwa matanho anoratidza kuti iyo Israel kana ine zvichemo zvayo zvainazvo kunyanyanya security yayo around region iyoyo zvive zvichionekwa zvichitaurirana zvekare neama mumanyika yaya akaita seIndonesia.
Avo vange vari muongorori wezvenhau dzezvekodzero dzevanhu uye vari gweta vaKennedy Masie vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muTexas muno muAmerica. Mutambo wegore rino weZimbabwe International Film Festival wotanga nhasi muHarare uchitarisirwa kupindwa nenyanzvi mukubikwa kwemitambo nemafirimu. Vatambi pamwe nevemasangano anotsigira chikamu ichi ne vachange variko kumusangano uyu. Mutambi ane mukurumbira munyika Davis Guja ndiye ari kukokera chirongwa ichi chegore rino. Katinzwei zvizhinji kubva kuna Pasmo Ndlovu.
Vanotungamira sangano riri kuronga mutambo uyu reZimbabwe International Film Festival Trust vaSolomon Maramba vanotsanangura mafambiro emutambo uyu ayo anosanganisira kuzeiwa kwenyaya dzakasiyana siyana muchikamu ichi nevatambi nenyanzvi dzakasiyana siyana.
Saka tiri kuratidza mafilimu dziri pakatiri iyoyo nekuita maworkshops nekutaura nevanhu mafilmmakers nevamwe macreatives.
Mumwe mutambi wechidzimai Ratidzo Eunice Tava anoti chirongwa cheZift chakabatsira vakawanda kubva zvachakavambwa.
Zimbabwe International Film Festival yakandikoshera zvakanyanya nekuti iplatform inoita kuti tione mukana wekunetworka nevamwe maartists vanenge vachibva kune dzimwe nyika, nekuti pamwe tasingakwanisi kuenda ikoko asi tinoona mukana wekuita yatinoti networking.
Sachigaro wezvidzidzo zvemitambo paUniversity of Zimbabwe Dr. Ngonidzashe Muonwa vanoti zvirongwa zvakadai zvinobatsira vanoita zvemitambo munyika.
Patinosangana pakadai pamukana yakaita seZift, tinoona zvakawanda, tinodzidza zvakawanda tichibatsirana mukugadzira nekuenderera mberi kwemabasa emufananidzo.
Vachitaura neStudio 7 vanongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform Muzvare Angeline Dimingo vati mukana uyu mukuru zvekuti uchasimudzira ramangwana rechikamu chezvemafirimu munyika.
Chirongwa chakanaka nekuti tikatarisa mumakore apfuura, mumakore achakanga tichangotanga, chakanga chine vavariro netarisiro zvakare zvaitika ndezvekuti mafilmmakers ekune dzimwe nyika vaiuya vachisangana nekuita hurukuro nekudzidzisana nekuudzana nekutaurirana pfungwa dzezvekuita zvinhu pamberi apo. Pakanga pane urongwa hwaiita kubatanidza vanogadzira mafirimu vemunyika ino nenyika dziri kunze.
Mutambi ari kukokera chirongwa ichi gore rino ndiDevs Guja, uyo ari kukurudzira vatambi munyika kuti vatore mukana uyu kuvandudza mabasa avo. Mutambo uyu uchapamikana kune vechidiki vari mune zvemafirimu vakasiyana siyana munyika kuti vashambadze zvigadzirwa zvavo kusvika musi wa18 Mbudzi. Vanoita zvemitambo vachapiwa mikana yekuzeya zvakasiyana siyana kuburikidza nezvirongwa zvakasiyana siyana kana kuti maworkshops. Chirongwa ichi chiri kuitwa pasi pedingidira rinonzi Aspiration 5, Restoring and Preserving Africa's Cultural Heritage Through Film, iro rinove rimwe redonzo rechikamu chezvemitambo kusangano reAfrican Union. Chirongwa cheZimbabwe International Film Festival chakavambwa mugore ra1998 nedonzo rekupamikana kune vanoita zvemitambo yemafirimu kuti vashambadze zvigadzirwa zvavo pamwe nekugoverana mazano akasiyana siyana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.
Muri kuteerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri muWashington DC. Okay. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika munyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika kumusha weGlenview muHarare, uko kunonzi kwaita dambudziko remasuweji anoyerera pese pese. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kunzvimbo zhinji mumisha yeGlenview 1, 2 ne 3 kwashanyirwa neStudio 7 kune mweya wetsvina unokachidza zvekutadza kufema kunyanya kuna vanenge vachitanga kusvika munzvimbo idzi. Asi vagari venzvimbo idzi vaudza Studio 7 kuti aya ndiwo mararamiro avo mazuva ose, vachiti nzvimbo dzavo dzinogaroyerera mvura ine tsvina iyi uye kanzuru iri kutora nguva yakareba kugadzirisa dambudziko iri. Vamwe vagari vanoti vave kukwanisa mwedzi vakatarisana nedambudziko iri. Gogo maimbo Mbodema kuyana ndemumo vagari vekuGlenview 2 vanogara pamba panofamba pamwe nekuungana mvura yetsvina iyi. Vanoti vanogara vakabatira hura mumaoko sezvo utano hwavo huri panjodzi.
Tiri kutambudzika nenyaya yemablockages. Cholera is within our community and we are afraid. Ndichatopera zvikaramba zvakadai. Toilet dzangu hadzi block since 1979. Hatinambo blockerwa nema toilets. Hati tinoaffectwa nema toilets ari kubva kumusoro uko kunoblocka kumusoro uko.
Izvi zvatsigirwawo navatina shemuyaka vanogarawo pamba panofambawo zvakare nemvura ine tsvina iyi. Vanotiwo kanzuru ndiyo honzeri yedambudziko ravo.
Masweja rungoerera. Suwa yaya kuti ikadhuzhuka irikudhuzhuka dzimba dzese one side yese yamurwoni. Kuno kwacho suwa yacho kana ichifamba haina kukuyenda irikuya youngana pamuri kuona ipapa inotanga kupinda mudzimba dzevanhu ende hatina mufaro nenyaya yekuti pane dzimba dzakaiswawo pamainfield vakasikofutsira madrain saka kuna mvura iri kwaichaenda saka chachiri chikumbiro chedu chekutionesani kuti pochifambiswa sedai vatibatsira nyangwe mvura ikanaya haina kwaichaenda bhoza vanhu vakavhara paifamba nemvura. Ezvinezvi tangofema mweya wakazara sewage every day.
Mumwe mugari womunzvimbo iyi amai panasha chakanyuka vatiwo panonaya mvura dambudziko ravo rinowedzera vachiti mvura ine tsvina iyi inotopinda mudzimba.
Kenge kazara gedhwe ese pano pasingatombofambike pesapo. Zvoti kana tori magesi tinotodzima kuitira kuti kana anenge achifamba mvura inotopinamba pese padhoveni pakaita kuzara mvura haifamba haitese kozi kwese kune kwakazara kune kwakazara inopinda nemasaidi mese mutorobvisa makapeti kana mvura yatangotonaya hatinobvisa zvese nezvitorimo mvura zvese.
Nengo yecombined Harare Residents Association uye vari mugari wemuGlenview Muzvare Joeline Nyachuru vatiwo mvura yetsvina iri kukonzera kuwanda kwezvirwere zvemudumbu.
Dzimba zhinji dzave kugara dzakazara majodhi nekuda kwekuti suwa haisi kugadzirwa nenguva uye zvevarwere vari kuwanda vemudumbu kuno kuGlenview. Chikonzero suwa iri kunyanya kutora nguva yakareba isina kugadzirwa. Vagari pavanoendawo kuti vanosvitsa zvichemo kudistrict office kune department rinoona nezvekugadzirwa kwemasuwa vanosvika votukwa kare kunzi makunyanya kana kunzi takuzokublocka ipamafoni edu kana vachinge vaita zvekufona vachireporta.
Kusabatwa zvakanaka uku pamwe nekugara vaine mvura dzetsvina padzimba ndokwapo vagarava kuti vanyore tsamba yenyunyuto kumunyori wekanzuru nechishanu chapfuura. Mutsamba umu vagari vainyunyutawo nawa Moses Diko mushandi wekanzuru kuofisi yeGlenview vachinzi vanga vasiri kubatsira vari kugara munzvimbo dzinoyerera mvura iyi. Mutsamba yenyunyuto nyotei vagare vekuGlenview vari kuti vanodawo kuti kanzuro yeHarare isangane navo yotsanangura kuti ichagadzirisa sei zvachose dambudziko iri. Tsamba iyi ine runyoro rwevanhu vanodarika mazana matatu vekuGlenview. Kunyange zvazvo Studio 7 yazvionera pachena dzimwe nzvimbo dzinoyerera mvura iyi padzimba. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama vati kubva kutika chirwere chekorera muHarare vari kugadzirisa dambudziko rekuputika kwempombi china.
Izvezvi vari kuattenda to those areas vachigadzirisa. Sua haringoputikirega pasina zvaitika. Zvinhu zvinoiswa imomo ndozvinozokonzeresa kuti sua masua pipes azoputika. Mishonga iri kuendeswa kwakasiyana siyana, but the first thing is to repair my pipes achona here so that sua izopinde. Then mabvunza kuti kune vanhu vakavaka pamusoro pedzi vakavaka dzimba pamusoro pemasuwa. Izvozvo hazvitobvumidzwi nemitemo zvekuvaka dzimba. That's why muchiona kuti kanzuro izvozvo riri mubishi to make sure kuti vari kubvisa dzimba another property yakavakwa pamusoro pemasuwa.
Kanzuro yeHarare yakatobvarawo chimwe chikoro chayo chinonzi City of Harare Daycare Center nekuda kwemvura yetsvina iyi masvondo matatu adarika. Nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vakaudza Studio 7 munguva shoma yapfuura kuti cholera haigoni kupera munyika sezvo zvinokonzera kuti chirwere ichi chipararire zvisiri kugadziriswa.
Tikatarisa muno madhorobha vanhu vachine dambudziko remvura, marara haasi kutakurwa, masuweji ari kuti akaputika ari kutora nguva yakareba asina kugadzirwa.
Hurumende yakazivisa kuti vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera ichi nezuro, gumi nevapfumbamwe vari vemuHarare uye makumi matatu vari vekuchitungwisa. Kusvika mukupera kwezuva nezuro hurumende inoti vanhu vanofungidzirwa kuti vafa nekorera izana nemakumi mana nevaviri uye makumi mana nevapfumbamwe vanotozivikanwa kuti vakashaya nekuda kwechirwere ichi kubva zvachatanga muna kukadzi wegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
The Voice of America. The
Muzindawe America muHarare weUSA Embassy wazivisa kuti uwandu wezvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambirwa muzvikoro zvedzidzo yepamusoro muAmerica mumauniversity nemumacollege gore rino wakakwira nezvikamu gumi nezvisere zvine muraudziro. Vachitarisa izvi vari kuenzanisa negore rakapera. Vanoti gore rino ra 2022 kupinda muna 2023 zvizvarwa zveZimbabwe zviri muzvikoro zvepamusoro muno zvinosvika chiuru chimwe chete chine mazana manomwe ane makumi masere nevapfumbamwe 1789. Izvi vanoti zvinoratidza kuti uwandu hwevadzidzi veZimbabwe muzvikoro zvepamusoro muAmerica huri kukwira gore rega rega. Mukuzeya nezvenyaya iyi tanonoka Wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zvedzidzo vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa.
Chinchiri papo ndechekuti United States mashoko ekufunda kuUnited States anoshambidzwa shambidzwa zvakanaka chaizvo around the world nekuAfrica. Ungawe uri kupi kuZimbabwe, wangu unonzwa onzi kuBritain wanoenda kuchikoro, asi kuAmerica kunoshambadzirwa zvakanaka chaizvo makore esa yakagara akadaro. Saka nzvimbo yekutanga yeone yaunda kuenda kunofunda kuAmerica pamusana pengirikepe inonzi tradition ino yakaomba kuma1970s. Apo kwaiwe nekurwira rusununguko, America yakabvunzwa kuti ingabatsirere kuti wana ungasununguke sei kuZimbabwe. America ikati chatichaita isusu kufundisa wanhu kuZimbabwe kuita kuti kana rusununguko rwasvika unozokwanisa kutonga nyika yavo. Saka itradition yakaramba ikoko, saka yakaramba iriko even kwapera independence 1980. Saka hazvisi zvinhu zvinoshamisa inyika yakagara iri inofarirwa chaizvo kunofunda kunyanya vanhu vekuZimbabwe.
Mm-hmm. Ndiri kuona kuti mamwe manyorero avaita vachiti America ino hukama hwakasimba nevanhu vekuZimbabwe. Munoona sokuti pane chisipo here apo, vanofambidzana nehurumende here kuti nevanhu veZimbabwe?
Policy yeAmerica ndeyekubatsira vanhu veZimbabwe directly. Mamillions emadollars anobva kuAmerica achienda kuZimbabwe haende bane kuhurumende yekuZimbabwe, anoenda kumabato anobatsira vanhu on the ground. Saka kubatana kwachikoko, pane rimwe gore randakambobvunza mutungamiriri wekustate department kuti mucharegera here kupa rubatsiro kuhurumende yawa Mugabe, wakati kwete isusu rubatsiro rwedu harutomboenda kuhurumende ba runoenda kune wanhu. Saka muchiona kanari matsaga echibahwe yaye anenge akanyorwa panze kuti from the people of the United States to the people of Zimbabwe, wanhu wekuZimbabwe ndozvo vavanoona izvozvo. Wanoziva kuti rubatsiro harusi kubva pakuhurumende. Dzimwe nguva vanhu vezanu wanotora izvozvo vachi rubatsiro irwo woendesa kune vanhu vachiti zviri kubva kwatiri, asi vanhu vagara vachiziva kuti rubatsiro rwavo rwakawanda ruri kubva kuAmerica.
Kana makatarisa nyaya yezvedzidzo pakati pevanhu vekuZimbabwe neAmerica, simba racho riri papi chazvo chaizvo? Chii chinoita kuti America ive imwe yenyika nhatu pasi pose kunonanga zvizvarwa zveZimbabwe kunofunda?
Kubvira kuma1970 chimiro chekuAmerica kubatsira vanhu vekuZimbabwe ndechekuti tichakupai rudzidzo rwekuti musi wamunozokwanisa kuzvitonga munozokwanisa kuzvitonga. Ndo pane simba reAmerica iroro kuti tikubatsira vanhu veZimbabwe directly, hatisi kuenda nekuhurumende ba.
Nyanzvi munyaya dzezvedzidzo vaStan Musaka vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7 vari kuPennsylvania. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwe Live Talk na8 PM. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika